tinoda mutsiko zveshort nema MPs akati wandei vasikakwanisi kubuda pachena nekuti vari kutsvakwa kuti vasungwe saka maMPs ava havakwanisi kuti tisangane takaita mutsiko ratiinaro saka nhasi tichaenda kunoona naspika ndinotarisira kuti nenguva dza10 past 10 tichaonana naspika nekuti takasangana naspika last week musi wechina akatipa vimbiso yekuti iye uchanoonana nevakuru vake ndinoonana nevakuru nedambudziko kutaura kutakariita then tozwisisana kuti toita sei kuenda mberi uyezve kuti achataura kuti maMP vamirirwe zviri kuitika maMP vakwanise kushanda basa ravo vakasununguka saka tichaenda kumuona tozwa kuti unoita sei
kana muchiti vari kunotaura nevakuru vavo muri kutaura mutungamiri wenyika here apa
ndiye umwe wacho wavanotaura naye sokuona kwandiri kuita zinoona kuti ndiye munhu wavanotaura naye
paneandiri
kutarisira kuti kutaura kwaachaita nekutaura nematauriro atakaita naspika netsamba yatakanyora kuna spika tinotarisira kuti panofanira kubva mhinduro nekuti vanofanira kunge vakatotaurirana
tsamba yamakavapa yaiti kudii
tsamba yatakavapa tanga tichipa dambudziko riri kuona nemaMPs MDC nyika yese kuvhiringidzwa kwari kuitwa kupfanyirwa dzimba dzavo kurohwa kwehama dzavo kumhanyirirwa kubva mudzimba vamwe vedu vachisungwa vakaita saonarebo chibaya honorable settlement chikwinya honorable chimina nahonorable mutakuni lloyd vachisungwa vachinyimwa bell nekushupika kwavari kuita vari mumasells vasikabvumirwi kuti vaone hama dzavo vachinzi vanokwanisa kuona hama dzavo kamwe pavhiki apa tiine shuwo yekuti maMP vaseenzere nyika saka ndodambudziko rine ranga riri mutsamba inavo
tiri kunzwawo kuti pane vamwe vane chitsama vari kutsvagwa ndianani ava uye zviri kufamba sei
maMP varipo vari kutsvagwa zveshuwa varipo chinhu chiri kutinetsa semusangano uyezve chinhu chiri kutinetsa sachifuit weparliament nekuti zvinhu izvi zvakaoma vanhu vari kutsvagwa chinhu chekutanga mutungamiriri wedu weparliament honorable tavita kumalo then kwoita mubati wehomwe wemusangano honorable charlton wende then kwoita mubati wehomwe wemayouth wenyika yezimbabwe honorable kureva then kwoita chairman wemayouth wezimbabwe honorable hedson chitsiva kwoita honorable godwin stole unova chairman wemayouth kuchitungwiza kwoita umwe uri kutsvagwa ndina honorable joanna mamombe vanova vari kutsvagwa tozoita tina honorable prince madueko sivanda vari kutsvagwa maMPs vari kutsvagwa vane chitsama zvinhu zviri kutivhiringidza tina honorable hamauswa vari kutsvagwa tozouya tina honorable wedu caston mateu anga ari kutsvagwa ndoo vamwe vamaMPs vari kutsvagwa vatisingazivi kuti mhosva dzavo ndedzei nekuti havasiwo vanhu vakaronga demonstration havasiwo vanhu vanga vari mudemonstration havasiwo vanhu vakaparadza zvinhu asi kuti vatungamiriri chete maMPs vanomirira maconstituent
asi nemamiriro akaita zvinhu zvichabatsira here kuti murambe muri mudare reparamende
isusu chinhu chekutanga tisati tatarisa zvinobatsira kuti tinge tiri mudare reparamende ndechekuti kuti tive kuparamende hatina kuvhoterwa nezanupf kuti tinge tiri kuparamende takavhoterwa nevana vanhu ava vakatipa chisungo chekuti tinge tichivamiririra ende zvinokosha kuoma kana kurwadza kana kufa kana kupona kuti tinge tichimirira vanhu hatikwanisi kuti isusu tirase chisungo chetakaita nevanhu chekuti tinge tichivamirira ende isusu semusangano weMTC alliance ndo imwe yenzvimbo yedu munyika munomu yezimbabwe yatinokwanisa kutaura tichimirira vanhu muzimbabwe nepasi rese